Imwe nyanzvi munyadze zvirwere zvefungwa munyika vari zvemukuru wechipatara cheInguteni Mental Hospital Dr. Nemache Maweri. Vanoti mamwe madzimai ane chirwere ichi anoguma ava mumajere mushure mekurasa vana kana kuti baby dumping.
Asi nyaya hombe ndoyatinofanira kunyangofunga nezvayo inonzi infanticide. Vana vanogona kupedzisira vauraya mwana wavo. Sometimes kana mai vachinge vaita zvinhu zvakadaro mutemo unonga wakuvatora semunhu apara mhosva. Asi anenge asina kupara mhosva nekuda kwake. Anenge apara mhosva nekuda kwekuti ari kurwara nechirwere chedepression. Tozoona munhu achitongwa achipuwa makore mujeri. Ufuchi mutemo unonga usingafanira kudaro. Unofanira kutora munhu uyaya orapwa, obetserwa. Asi ndotoona semaonero angu kuti ana mai vanenge vasununguka vachinge vazoita crime mhosva yekuuraya vana vavo yaya vamwanitora vachidhamba vaita zvavanoita. Maonero angu ndekuti vanhu vanoda kutobetserwa vanenge vana maproblems avanenge vanawo. Asi maproblems aya achinge asina kugadziriswa vanopedzisira vazoita maaction avanozoita iwayo. Mutemo wozouya wavatora wavasunga wakuvafarira. Asi taukangamuwa kuti dzimunguva vanhu vanga vane matambudziko anavade akadziriswa abetserwa.
Vatiwo pane zvakawanda zvinokonzera kuti madzimai anyanye kudzamisa pfungwa mushure mekusununguka.
Zvinogona kunge pane vanhu vatoti vari vulnerable. Kuti kana uchiwasununguka kwasingazorara zvakanaka kana kuti kuchengeta mwana mwana anda kuchengetwa ndosaka tizoita ana mai nevamwe vanhu vaive vazobetsera vana vavasikana kana vachinge vasununguka nokuti basa rekuchengeta mwana iroro rinotori basa rakawanda rinogona kutoita kuti munhu afungisise mari inogona kunge isinga chakwanisa kuiwana kana wangu achiita basa rekutengesa kumusika wangu achitsvaga mari uchiwana mari everyday kana wamboita zvekusununguka mwana mari inombodzokera musure kana kuti murume wako ari kukuramba wawana ane girlfriend atoenda kugirlfriend wobva mukusununguka zvese zvinhu zvakadaro izvozvo zvinogona kukonzera kuti uite chirwere chekuchicha
nyanzvi dzinoti chirwere chepfungwa ichi chinowanzotanga papera mazuva maviri kana matatu mushure mekunge mudzimai asununguka. Mudzimai anotanga kusada kutaura nemhuri yake neshamwari dzake, kuchema, kungotsamwa tsamwa, kusada kudya, kupera simba, kunzwa kuneta, kuda kuzviuraya kana kuzvikuvadza. Dr. Maweri vanotiwo kurwadziwawo kunoita madzimai pavanenge vachisununguka kunogonawo kuvhiringidzawo pfungwa dzavo.
Nyaya yekungofunduka nyaya yeleba yeleba inongotyisa kana usati wamboiona inongotyisa nokuti inorwadza uye kana kumba usina kugadzikana zvakanaka unogona kungosanga dambudziko iroro rechirwere chematerity blues. Saka chinongouya zvandataura izvozvo kuti about 3 days wabva mukusununguka wachange wabva muchipatara paya wobva wangoona wotanga wongonzwa kufungisisa kwakanyanya kusvika pakana pakutochema chaiko kutoita misodzi inenge ichingouya yega yonzwa musoro uchirwadza uchitadza kurara haukwanisi kuconcentrata mwana akachema anenge achingokudisturba uchingonzwa ngori lonely uye unongonzwa
Mukuru weWomen's Action Group amai Edna Masiwa vatsinhirawo vachiti vanosangana nenyaya dzakadai mubasa ravo rokurwira kodzero dzemadzimai.
Postnatal depression chinhu chatofanira kungwarira mushure mekunge munhukadzi asununguka. Postnatal depression dzimwe nguva inongokonzerwa nekufila lonely munhu anenge adhiriva asina ari kumubatsira deni basa rekuchengeta mwana romukurira nekuti vanhu tinoresa zvakasiyana mushure mekusununguka.
Nyanzvi yezveutano hwepfungwa uye vari mukuru wesangano reZimbabwe National Association for Mental Health kana kuti ZIMNAM Dr. Ignatius Murambidzi vatsinhirawo vachiti vanhu vakawanda havanzwisise nezvenyaya dzemadzimai anoshungurudzika mushure mekunge vasununguka, izvo zvinozoita kuti varware havo muchinyararire.
Madzimai mazhinji kunyange nana baba vazhinji zvakare hatizvinzwisisi uye kana kuti hatinyatsozviziva kutambudzika mupfungwa kwakadaro kunogona kuva vanhu vanofunga vanoona sekuti kurwadziwa ikoko kana kusagadzikana mupfungwa kunenge kuchiitika zvine mamwe matsanangurirwo azvinoitwa zvisinei nekunetekana mupfungwa. Saka dambudziko riripo asi vanozopedzisira vachiiya tinoti suffer in silence.
Dr. Maweri vatiwo chirwere chepostnatal depression chinogona kubatawo varume. Muvarume chirwere ichi chinowanzoonekwa pakati pemwedzi mitatu nemitanhatu mushure mekuzvarwa kwemwana. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndine Ropafadzo Mapimidze.